Vanotevera mutambo wenhabvu vanoti mukombe wegorino uyu watove munzira kuenda kumaruwa emhondorongedzi. Vanoti varikuona pasina chimwe chikwata chinokwanisa kumisa Ngezi Platinum Stars iyo iri pamusorosoro petafura yeKasolaga Premier Soccer League parizvino. Chikwata ichi chiri kutungamira Highlanders nemapoints matanhatu, asi Highlanders iri kutamba mangwana muBarber Field Stadium neCranbourne Bullets. Parizvino Ngezi ine mapoints makumi mashanu nemashanu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaSamuel Mutau vanoti zvikwata zvisina mukunubira hazvisi kutora mukombe uyu, asi kuti mukombe uri kuenda kuNgezi kana kuFC Platinum.
Mutambo wegorino wePSL iri kunakidza chaizvo. Ndiri kuona zvangu ndaiti Dynamos inotora, bati haNgezi Platinum ndiyo ichaenda nechimuti. Muno muHarare, don't think so kuti pane umwe timu ichakwikwidzana kusvikira paNgezi Platinum neFC Platinum. Basi Ngezi Platinum inotora gorineri, definitely inotora.
Mutsigiri wenhabvu vatina Chemuseti vanoti parizvino veruzhinji ngavasanyeperane zvavo kuti ari kutora mukombe uyu ndiani kunze kweNgezi Platinum Stars. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapira seizvi: ZPC Kariba 2 FC Platinum 1, Blue Chips 0 Simba Bora 1. Mimwe mitambo yeKasolaga Premier Soccer League inove nhabvu yepamusorosoro iri kumangwana apo Highlanders iri pamusha neCranbourne Bullets. Capes United iri muNational Sports Stadium zuva rimwe chetero Hwange iri kuenda kuChiredzi kunotamba neTriangle kuGibbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.